Ramaphosa nhasi vakanyevenutsa mutemo uri kutonga nyaya dzeCOVID-19 kubva payatingati alert level 3 kuidzikisa kuenda paalert level 1. Vanyevenutsa zvinhu zvakati wandei zvinosanganisira kusangana kuri kuita vanhu, dzingava nyaya dzemafaro dzemachechi, uwandu hwevanhu hwati kwidziridzwei zvishoma. Pane zvakawandawo zvaakukwanisa kuitika panyaya dzezveupfumi zvatisunungurwei. Zvimwewo zvinhu zvandingade kutaura ndezvekuti hwawa hwaakutengeswa nenguva dzavo vakanga huchingotengeswa munguva COVID payanga itiko. Saka pane zvakawanda zvanzinyevenutswei, asi vataura kuti chaita kuti vatore danho iri inyaya yekuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hunenge hwatidzikireiwo mazuva ano. Ndosaka vatora danho ravatora irovo.
Tinoona kuti vakawanda vanga vachimbochema muSouth Africa, zvikuru vana veZimbabwe nevekune dzimwe nyika, kuti havasi kukwanisa kunge vachienda kumabasa nenyaya yemutemo welockdown. Iyo lockdown itsva yakuvabvumidza here kunge vachienda kumabasa?
Hongu, vazhinji vacho vakubvumidzwa kuenda kumabasa, nekuti tinoona kuti vana veZimbabwe nevekune dzimwe nyika vazhinji vacho vanowana cheuviri mumakambani anoita zvekubika, ndokwavanga vachishanda tikati marestaurants. Saka anenge asunungukwa, zvinoita kuti iwo vawanewo kuenda kubasa, zvinoita kuti vawane cheuviri.
Koyo uyo nyaya yavataura yekuti vanenge vari kuona kudzikira kwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19, hazvisi here zvinhu zvava zvichikonzerwawo nelockdown iyoyi, nemutemo welockdown, zvokuti vakaunyevenutsa zvinogona kusimudza zvakare kuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere?
Ichocho ichokwadi, mutemo uyu wanga uchibatsira chaizvo. Asi tinofanira kunzwisisa dambudziko rakatarisana nehurumende rekuti idzikise uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere. Asi kune rumwe rutivi yakatarisana nedambudziko rekuti inofanira kuita kuti zveupfumi zviendere mberi. Saka zviviri izvi tinoona kuti dzimwe nguva hazvisi kutyidzana. Saka kuti chikero chisaune kudivi rimwe chete, ndosaka vari kuda nedanho ravatora iro.